Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani tshona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 16/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump voparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nechina svondo rino ichabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka pasi rose reWorld Social Justice Day, iro rinorangarirwa gore rega rega. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly muna 2007 uye sangano reUnited Nations rinoti dzihurumende dzepasi rose dzinofanirwa kuona kuti dzaremekedza kodzero dzevanhu vose kusanganisira vakaremara, kusanganisira kodzero dzekuti vawane mabasa. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru uye vane tarisiro yekuti hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe dzichatevedzera zviga zvakatarwa neUnited Nations pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu ari mukuru wesangano reAll Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie.
Zuva iri rinorangarirwa ende richikoshesa atingati kubatana kana kuti atingati social contract inenge iri between vanhu nehurumende. Social justice zvinenge zvichitaura kuda kusumudzira atingati ma certain elements musociety akaita seanga akambotsikirirwa kudhara, kunyanya-nyanya marights evana, marights evakadzi, marights of the disability, nekoso kusumudzira vanhu in general atingati macitizens kuti vave vanhu vanova vachiraramawo upenyu hunoremekedza, especially tichitaurawo futi marights avanenge vanawo musociety and also maresponsibilities anenge ane hurumende towards macitizens avo.
Tinoona kuti iro sangano reUnited Nations riri kuti zvakare pazuva iri vanenge vari kutarisa nyaya yekushaikwa kwemabasa zvakare uyezve nyaya yeurombo. Tinoona izvi zvichizorangarirwa here nyanya kunyika dzemuAfrica zvisanganisira Zimbabwe?
Zvinofanira zvichirangariwa because itozova kuti tichitarisa kunyika yedu yeZimbabwe nyaya yemabasa inyaya iri kunetsa. And pane atingati high level of unemployment irimo munyika medu and also irikuwanika zvekare kune dzimwe nyika dzichiri kusumukira. And nyaya yemabasa iyi inyaya inobata zvekare atingati kodzero dzevanhu dzekuzviriritira uyezve kodzero zvekare dzinenge dzichida kuti vanhu vave vachirarama upenyu hatingati uri decent. Saka kana iri zuva riro rikutariswa, I think rikutariswa zvekare richida kuti mahurumende akurudzirwe kuti ave achigadzira mukana yekuti macitizens avo munyika mavo vave vachikwanisawo kuva vachishanda zvekuriritira uyezve vachikoshesawo kodzero dzavo dzekuti vave vachiraramawo upenyu hunoonekera.
Takatarisa Zimbabwe, zvii zvingaitwa kuti tione zvamuri kutaura izvi zvichizowanikwa zvichikwanisika
muZimbabwe? Ndoona sekuti zvakawanda zvofa kuva zvichioneka, kunyanyanyanya zvofa kuchiitwa nehurumende, kunyanyanyanya kukoshesa atingati marights evanhu. Hurumende yeZimbabwe inofa kuva kuve ichidzoka kuvanhu ichigadzirisa pachirungu yatingati the social contract, because vanhu reason yavakaisira hurumende kuti ivepo ichivatungamira kuti ive ichisumudzira vanhu ichigadzira zvekare mukana yekuti vanhu vave vachiwanawo zvokuti vanokwanisa kuzviriritira. Saka zuva iri rokuti this year iri kutarisa kunyanyanya yemabasa, tinokurudzira kuti Zimbabwe sehurumende ive ichigadzira mukana iyoyo ichidzoka zvekare kuvanhu ichiteerera, ende kuteerera kwacho kuchisanganisira kuva vachiremekedza constitution, bhozi pakati pehurumende nevanhu bumbiro romutemo ndiwo rinova richiva chigavhena kuti vanhu vafanwa vachitongwa sei. Saka hurumende ikateedzera bumbiro romutemo ichiteererawo zvekare vanhu, ndiona senge aya maresponsibilities avo kusanganisira nyaya yekugadzira mabasa inova ichionekwa vachizviita pambera.
Avo vange vari mutungamiri wesangano All Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie, vachitaura vari parunare kuDallas, Texas, muno muAmerica. Vateereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa link munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi chimbi, executive order, unoumba commission itsva inonzi Make America Healthy Again. Commission iyi iyo ichange ichitungamirwa negurukota rezveutano muAmerica vaRobert F. Kennedy Jr. ichange yakanangana nebasa rekuongorora nekugadzirisa zviri kukonzera matambudziko muboka reutano muAmerica. Aya anonzi ari kuramba achiwedzera. Ichinyanya kutarisisa zvirwere zvisingapere zviri kubata vana vacheche. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga, avo vanoti izvi zvakanaka sezvo zvichipa vanhu vemuAmerica mukana wekuti nhunha dzavo mune zveutano dzinzwikwe nehofisi yemutungamiri wenyika iyi.
Chandingataura ndechekuti zvese zvinoitwa kuti utano hwevanhu huchengetedzeke kana kuti huve nani zvinobatsira. Saka tinovimba kuti komisheni yagadzirwa iyo yaiswa naPresident Trump ichabatsira kuitira kuti maAmericans anzwisise kuti utano hwavo huri kufamba sei munyaya dzakaita sezveobesity kana kukura muviri nezvinhu zvakaita sematinoti machronic medical conditions. Saka idanho rinenge rakanaka.
Ndezvipi zvimwe zvirwere zvamungati imi zvinokwanisa kunge zvichizotariswawo pasi pekomisheni iyi?
Zvirwere zvatingange tichitarisira zvirwere atinotiwo machronic medical conditions, marvelous, and aya anosanganisira zvakaita seobesity kana vatoti kufuta kuya kwakanyanya zvikuita zvirwere zvakaita sana diabetes kana zveshuga hypertension kana kukwira kwepanokwira BP nezvimwe ndinovimba ndichanyatsa kuzoongorora hangu kuti madetails akamira sei but basically atinoti machronic medical conditions hopefully vanenge vaitarisawo zvakaita sana gomarara nezvimwe zvirwere zvakadaro.
Tambotarisa yedu pazvirwere zvamataura izvi, pane zvingaitwawo here nevamwe vangange vakateerera vachifungawo kuti pamwe vane zvirwere izvi zvakadai sekuita muviri wakakura nezvimwe zvakadai seBP?
Chatinoona mavelasi chinofadza mazuva ano ndechekuti zvirwere izvozvi zvakaita sana zveshuga nekukufuta kana kuti obesity pava nemamezures anokwanisa kuitwa iye zvino anosanganisira mishonga. Kune mishonga inonzi ana Ozempic yekuita kuti vanhu valose weight kana kuti vaderere muviri. Koita zvemamezure zvakaita sezvinhu zvaana exercise nekudya chikafu chine hutano. Uye zvechanonyanya kukurudzira ndechekuti vanhu ngavaone vana chiremba vachiita vatinoti mamedical check up so that vonyatsa kuongororwa kuti cholesterol yavo yakamira sei, weight yavo yakamira sei. Kune zvatinoti vana hemoglobin A1C zvekutarisa kuti vane shuga here nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nava Christopher Musodza avo vanova mukuru wefunga AI Africa tichikurukura nezvenyaya yekushandiswa kweartificial intelligence. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga, vanhu vanonyanya kutya kuti AI nekufunda kwayo nekugona kwayo nekusaneta kwayo nekuti makombiyuta vanhu vacharasikirwa nemabasa nekuti AI inenge yakuita zvinhu nekukurumidza nekuti mushini yakaona inenge yagona kuita zvinhu izvi nemazvo inoite haizorore ende inogona kudzidzawo zvakare. Kune dzimwe nyika ndiyo yakutotyaira dzimota saka vamwe vari kutyira kuti no dambudziko riri kutanga nderekuti AI ichatorerwa nomabasa. Chechipiri ndechekuti sekutaura kwataita AI iri kutora njere. AI haisati yakugona yatinoti hunhu uyawe hausati wagona kuisa pamishini. AI haigoni kunzwa tsitsi, AI haigoni kuchema, AI haigoni kushatirwa, atinoti maemotions ayaya hapo. Saka tinoona kuti AI ikazoiswa kune mabasa akafanya nemapurisa, mabasa anoitwa nevanhu vematare dzimhosva, majaji ayaya, ikana isina hunhu ubuntu kana kuti ichigona isingagoni kuzotaura nevanhu like ikaiswa kumacustomer service nechi isina hunhu uyawe handononge tinorasikirwa nechimwe chinhu. AI vamwe vanotyawo zvakare vanowanyanya kuteerera mafirimu matinoti masaifa ayaya vanofunga kuti no ikazonyanya kudzidza zvakare inozofunga kuti yakakosha kupfuura vanhu.
Zvino chii chiri kuitwa kumisa mamwe ematambudziko aya?
Nyika dzese dziri kutogara pasi kuedza kuongorora kuti vangashandise AI sei isingavakwadze isingazokanganisa isingazokonzere mhirizhonga isingazokonzere kurasika kwemabasa isingazokonzere matambudziko akawanda nekuti vamwe even vari kushandisa AI kuti ivadrivhere mota ivatyaire dzimota idzi inova imwe application iri kushandiswa kumayuro kunyika dziri kunana Europe nekunana America. Vamwe vari kutoona vari kurasika nekuti even chero iwo ukashandisa maps yepafoni yayo inoshandisa AI vakawanda vakatomborasika vanoishandisa iyoyo. Saka mota dzinozvityaira dzedza dzimwe nguva dziri kuta dziri kurasika. Zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti pamwe zvatanga kugadzwa makore ari kuteera aya asi pane mitemo imwe iri kutogadziriswa kune nyika dzatanga kushandisa AI zvakanyanya nekuti AI yaya pane yatinoti liability kurikunzi uka kana uri mumota muchitimbo kune vanoita zvemutemo maloya kana uri mumota kana mabasa ese kana zvese zvinoitwa pane ino yatinoti liability neimwe yavanoti legal person munhu here kana iyo iri kuchaira mota mota ikaita accident ndiani ane mhosva ungati kombiuta ine mhosva here saka ndozvimwe zvinhu zviri kugadziriswa pamusoro peai pamutemo kuti vanhu vagone kuona kuti no kana ai yazokanganisa kana kuti yazopara mhosva sezvo yakufunga semunhu yakuita mabasa anoitwa nemunhu ndiani wacho anenge achikora kuti munhu akaigadzira here munhu ari kuishandisa here kana kuita sei
nematambudziko ese aya amataura tingati inobatsira here ai
ai ichatibatsira nekuti kana makombiuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzva kwatinoita ai neta ai harare makombiuta harare saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neai ai tiriona iri kushanda muzvipatara iri kushanda mumafactory vamwe vanogadzira mota vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda kana kuongorora data rakawanda kuongorora information yakawanda ai iri kubatsira vamwe mapurisa zvakare ari kubatsira neai yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera macctv kuongorora mabhodha kuongorora kumaairport ai iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tendai yapfuura panapa nekuti ai inogona kushandiswa yatinoti face recognition
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaChristopher Musodza vanova ivo mukuru wefunga ai Africa tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu vechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tavakancuve ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba Yesu simba rangu simba rangu
ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nasi tadzoka zvakare namufundisi Vernon Chamba nechikumbiro chatakaita tichiti kutanga kwegore kudai mufundisi imbotipaiwo mashoko ekutanga nawo vateereri vapinde vakazarukirwa saka regai tisapedze nguva tinzwe zvizhinji kubva kwavari tinokuchingamidzai mufundisi sanganai nevateereri
kwazuvai kwazuvai
makatigadzirira zvipi sondorino
nditeerera
makatigadzirira zvipi sondorino
mwari vari kuda kuti ndigoerane nemi pamusana penyaya yekusaregerera kana muchirungu tinoti unforgiveness nyaya yekusaregerera mwari vari kuchengeta munhu wese ari pano akanditeerera nechikonzero kana kuti zvikonzero zvakakura zvakanaka vazhinji vakatisiya gore richingotanga vazhinji vakatisiya uyezve vakazorora gore rapera rakutonopera asi iwe tenda mwari wachengetedzwa wasarudzwa naJehovha ndinoda kuti kune muteereri akanditeerera makorokoto zvekare nhau yekusaregerera chinhu chiri kumisa vana vamwari kana vazhinji muupenyu kuti vasakomborerwa uyezve upenyu hwavo hushanduke nekuti mashomo aripo panyaya yekuregererwa namwari ndeyekuti mwari vakanzwa iwewe uchikumbira ruregerero kuti ndiregererewo vanoenda mubhuku ravo vogutarisa wonzvera mwoyo wako kuti iwewe wambotiwo varegerera here vese vakakutadzira saka kunyange mwari vachida kukuregerera havachakwanisi kuti vakuregerera nekuti vanosungwa ivo samwari nemirayiro yavo munozviziva here kuti tikaenda mubhuku yaJob chapter 42 verse 10 bhaibheri rinotitaura kuti Jobho paakanamatira shamwari dzake ana Eliphaz, Bildad naZopa. Pakangova namatira kuti Mwari vaionawo vaitirewo zvakanaka. Bhaibheri rinobva rati ndokubva Jehovha abzoreredza Job zvose zvakanga abirwa naakaipa zvakapeteka kaviri. Chakaita kuti Job azokomborerwa nekudzoreredzwa zvinhu zvakanga abirwa naakaipa haisinyaya kuti akanamatira shamwari dzake, asi munamato waakaita Job wakakonzereswa nekuti akatanga aregerera. Job haigona kuinamatira shamwari dzake nekuti shamwari dzake ndodzaimureverera dzichimutaura kuti iwewe une mhaka dzawakaita pamberi paMwari dzichimuakusa, asi iye Job akanga asina mhosva. Paakazongosunungura mwoyo wake kuti regai ndiregerere shamwari dzangu ndokudzinamatira, apedza kudziregerera ndo zvakaita kuti abudirire. Unoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvaSoromoni naDavhid baba vake? Dhavhidhi anonzi akatonga Israeri kwemakore anoita 40 kana kuti 40 nemuchirungu. Asi Dhavhidhi akunofa, anodedza mwana wake Soromoni oti, mwana wangu Soromoni, ndakuda kuti uchisimba, chisimba ini sababa wako mazuva angu ekurarama asvika pakukwana. Ndakuda kunozorora nekuti ndafamba nzira yakafamba vazhinji vakazorora. Chinzwa unzwe zvakazoita Dhavhidhi manje. Dhavhidhi ndokupfuurira pamberi kuudza nekuudza mwana wake Soromoni, akati, unarangarira ana Shimei? Shimei akandituka, ndinoda kuti uzomuuraya. Unamurangarira? Ndinoda kuti apinde muguva zvine ropa mukati. Unarangarira zvekare Joabhu? Unozviziva zvaakandiita? Dhavhidhi ndokutanga kuturira, ndokutanga kuisa mweya wekusaregerera pane mwana wake Soromoni. Soromoni ndokutongawo futi makore 40 kana kuti 40 nemuchirungu. Uri kuzviona here kuti kusaregerera kunoita kuti tirarame makore mashoma shoma mapfupi pfupi panyika? Kusaregerera kunotishaisa zvinobatika, utano, pfuma, kunyangwe nenyasha dzaMwari. Ndoda kuti nhasi uite sarudze kuti uregerere munhu wese akakutadzira. Vamwe tinana baba vedu nana mai vedu panyama wakatibereka, hatitaudzane nawo nekuti wakaudzwa nen'anga, ukaudzwa nemaprofita kunzi mai vako ndo vari kukuroya. Vamwe hationane nana baba, asi Mwari muzuva ranhasi vari kutitora runhembozha rwako. Unyore tsamba ungoti, baba ndinokudai, amai ndinokudai kumusha ikoko. Mwari atiitire zvakanaka, Mwari akuropafadzei, Mwari akutungamirirei, Mwari akukomborerei nokusingaperi muzita raJesu. Amen.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Chamba nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika kana kuti Mighty Warriors chavimbiswa kuti chichawana mari yemuhoro nemabatirwo akafanana nechikwata chevanhurume Warriors, izvo zvange zvisingaitike munhoroondo yechikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri mutevedzeri wemutungamiri weZifa, muzvare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi reZifa, muzvare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzvare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemaMighty Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi veThe Warriors apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana-siyana. Chikwata chemaMighty Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kusangana neAngola svondo rinouya. Muzvare Kadzombe Vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabvu yevanhukadzi nevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu yevanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kumamaiti warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakachanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva weZifa vaNgobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo Mzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa neZifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe nedziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri weZifa wakasiyana-siyana wanga uchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemamaiti warriors vaidyiswa sadza nematemba masikati manheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemamaiti warriors chichasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 kurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi-chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Pana ngari perero mabhora titambire magames edu pamusha, hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamagwizi vaive vati vachaita nepese pavanogona kuti gadziriso yeNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kabira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka, kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndiri Marvelous Musanganya, huye ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthokazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi ngoba sakhukhumala vele ngathi angabaleki size sibambe kimi sasiyi-1 sensengisijuli.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetyiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. Ungqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Wazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele sezibhelile abantu yibaselesele ukubanjwa sebehlangane nazo kaningi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kamasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe Lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki size sibambe kimi sasiyi-1 sensengisijula kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelele ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ubusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma yena owadlelwa inkomo nyakenye uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezo sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi zisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihlanqe zibisele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikansile ngelamandla okungena khona.
Ikansile iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abeforester ibebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iPhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ukuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho izifuyo zakho lezi zilwane ukhompasethwa njani unikwa njani ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu, eMathebeleland South, owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULeshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court kobulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
wethu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala enzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje enhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuVOA Ndebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa-ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusithethi ukuhamba njani?
Sesikhathi silokumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathi silokumobilize ama-organizations, lamanye because ama-ministries which align to ama-programs ona lawa, sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe. Silungiselele umcimbi lozayo ozakuba umhlaka 4 and 5 April eNgayi kodakamela esizaba khona ke mhlaka 4 okuzakula ama-programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhlaka 5.
Singathi injongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile team yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu kumbe isintu sethu ubuntu bethu injongo enye ikuvuselela ubuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu ukuthi siziqhenye ngoboyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila zana zokuthi siyakhumbula we are proud by his soul rest in peace ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage-a ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho-ke imiklomelo eyabe ikhona ngamaphishane iyiphi yakhona iyabe inikwa kulo nyaka, inikwa abantu?
Uzalandzelela ukuthi sibantu abahlukeneyo, sinamakhathakurezi ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizalandzelela kulabanye abacontribute esizweni yithi i-sports. Lo nyaka-ke silamadoda njengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza kathesi, but kuba i-inspiration inspire o-Adam Ndlovu, inspire o-Peter Ndlovu, inspire labanye abantu abaningi lokucontinue i-contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye osisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nendlani ukuthi kube to sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza kodwa baningi nje ngoba abantu abayenze izinto ezijiyeneyo sifana omunye owehlabeza laphana kwenzeka ukuthi o-30% rate ehlangabeza up to 78% enkaye laphana njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayona leyo, angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna, vala ngamakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela sibonga ubaba uMthembu ozithembayo ngokusinika leli thuba sesizalithatha ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasananga ubuhle bakho ukukhula kwakho i-success yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona nxa ungekho wena ngubani ozawuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothanda ukuthi hhayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga uyadinga ishukela uyadinga uxhaso ngendlela ezihiyetshiyeneyo ngoba khona olwenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo inombolo ngo-plus 263 775 45 6103
Yeah, iphinde ndulo
plus 263 775 45 6103 kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzele idakamela kuphela sikwenzele isizwe nje sonke jikelele
sithathe leli thuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa
ngiyabonga kakhulu
ye olivalisayo namhlanje ngumthembu othembayo uGibbs Dube siyabonga
singene kuhlelo lwabasakhulayo
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngoTabo Kancube namhlanje sesiqhubeka ngengxoxo lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub sikhuluma ngodaba lwe-artificial intelligence
iHurutsa AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiHurutsa AI layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi sukhangele la kwezempilakahle iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu ngabe ebulawa umkhuhlane wuphi yena i-AI iyenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leyo nje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi lakoze lohlangothini lwempila kahle ezibhedlela iyasebenzisa njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa sisuke ezimalini amabhanga ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile nxauthi nxa kuthi umuntu sekhomitha into enjenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lokhuyana artificial intelligence iyenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hhayi behle bekuvalele phandle then okunye ngathi ngama-chatbot ama-chatbot asebenzisa kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela amabhenki amaningi khathi sezimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusekusulekwe usikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukuthi i-chatbot uxube ne-chatbot uyunikeze udaba lakho laye kuphendule so ngingathi iyasebenza konke wethe lihlangothi lwe-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulingisa izifundo ezinye zabe zi-targeted mangathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning kufana nesikhathi se-COVID abantu babefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi i-improve imfundo kwelakithi
i-artificial intelligence inceda njani abantu
iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu ebeyenza iphindaphinda umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinga i-AI njengomuntu ukuthi umuntu ayo uyadinga njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hhayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kusho ukuthi izimabhu thina njengabantu bezimabhu siyamukeli AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethole imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokhu eZimbabwe?
Sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngitsho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuse kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazaripliswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise uyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathela umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Sibonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseko naseJerusalema. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na. Kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula, kufuneka ayoqala khona kweDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu. Ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lowu ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu.
ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayesitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho abopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawuli kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguyena umnikazi wokusonta kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo ufuna ukusibuthanisa abesesibopha abantu kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu nizakumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina ngizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngisibakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu uSawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe isipiriti leso esasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala kuthi babemlinda nasegedini lapho ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale kuthi isipiriti sikaSawule sakhuphuka kakhulu saya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu ukutsho njalo ke singabalibali ke ababhulayo nabantwana kuthi izikolo sezivuliwe bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni siyabonga ke siyanithandazela nonke nina nigulayo nisemakhaya sithi uNkulunkulu aze abe nani ezinhlungwini eniza eninazo egameni likaJesu waseNazaretha umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Kristus amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanleya ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors ubeke ithemba Ndlovu.
Owethemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosi amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi Samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi ugogozalo umama uhlala eMakhokhova. Ozalo baba uhlala eMzilikazi so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma sengu grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School ngafunda isecondary yami eMsitheli eBoranka lise udlala sasemncane kuma juniors kaDopu Papa ngadlala.
USopa wadlala amanda 17 lamanda 19 eBhoso lapha asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elaliku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho iyake ndihamba nakhona then I went to Highlanders ngo-1997 Andu Madinda ngadlalela iMoroka Swallows eGoli ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars ngasendlala kuMpumalanga Pegasus yikho lapho ngagcina khona i-career yami eGoli ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona ngiyaziqhenya ngayo because akukho lula ukuwina ama championship umsebenzi onzima so ngabona wena four it's a record wa elenda omunye umuntu angakayidawuthe and omunye umuntu angakayayicije so ngi proud ngento engayenzela i team yami ethanda i Islanders
ngenxa yohlonzi lwakhe obekuthemba wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career yami 2004 First Nations Cup iZimbabwe ukuqualifya lama was part of the team yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Luphahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Charles Johane, Benjani Maruwaru, lami mina ngingoright back kwakho sasikhotshwa ngu-Charles Mhlawuri.
Uthatheni umhlala phansi ubeke wahle waqala uqeqesha ezenguqu.
In 2012 ngiyakhotsha kwa-Islanders lo-Kevin Kaindo, ngasuka kwa-Islanders ngaku-Haumain ngilo-Kevin Kaindo still then ngaba le-stint ku-Greenfield. Okwamanje ngikhotsha ku-Blaoyo Chiefs ku-Division 1. Ngikhotsh want to grow nokukhula lami. Ngizibone sengikhotsha amatimu amakhulu, sengikhotsha labo-national team.
Iqembu eliqeqeshwa ngubekuthemba Ndlovu kathesi eleBulawayo Chiefs lidlala kusibaya se-Division 1 ku-Southern Region. Kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba se-Catholic Premier Soccer League. Igama lami ngu-Chiefs Sibanda we-Studio 7 ko-Bulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo. Libingelele ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkuzi enyama evele ngolunda eziye zivele ngezinga. Ngumfana wasemkuza ensuza isigodi. Bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdinga impilo umfowethu kaMpofu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo zethu 0871 233 36 953. Can we email islapha Bekinkosi Ncube 546@gmail.com. Enkundleni ke la zokuxhumana elamani ngena kwiFacebook oqedukoma music, iTikTok nakhona iphone ipage oqedukoma music. Siyacela kakhulu singayijamela kakhulu isupport yena kanike ingoma online zotholakala makuphela njona linyanga.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu esiwenzayo. Singaqeda ukoma bafowethu, siyafisa ukuthi siqhubeke sikwenzele okuhle okumnandi njalo, kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu. Sicela nje isupport yenu, uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwey'ndawo nabontanga. Siyacela kakhulu, siyacela kakhulu. Thank you.
Kwanele mthwakazi asibe ni sonke kuhlelo lunye kusasa yimi untungamili nkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.